Vatongi vaviri vedare repamsoro, vanotiva Joseph Chilimbe, nava Rogers Manyanga Zeforoma, vatura mtongo kutiva haruziveshe vabadare zvuru makumi maviri zvemadhora, ari maRTGS semari yechibatiso, uye vazvipire kumapurisa kaviri pasvondo, kudzamara nyaya yavari kupomerwa yapera kutongwa, izvi zvinotevera kusapikiswa kwechikumbiro ichi nevachuchisi vehurumende, avo vati hapana chikonzero chekunyima vaharuziveshe mukana wekubhadhara mari yechibatiso, sezvo vamwe vavari kupomerwa navo mhosva imwe chete vakapiwa mukana uyu kare. Rimwe remagweta ari kumirira vaharuziveshe, vaSimon Chabuka, vati vafara nemutongo wedare.
Anzi iye abhadhare $20,000 semari yechibatiso. Ya mari yechibatiso yabhadharwa, makomborero aruziveshe ari kubuda zuva ranhasi. Tichange tichikuzivisai paachabuda, asi tinotarisira kuti zvikafamba zvakanaka, zuva ranhasi acharara ave kumba.
Mutevedzeri wemutauriro wemdc Alliance vaGift Siziva vati vaharuziveshe vanga vasingafaniri kugariswa mujeri nenyaya yavati haina maturo. Vati vaharuziveshe munhu ari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Vaharuziveshe avo vave nemwedzi inodarika mipfumbamwe vari mujeri vaifanira kuburitswa mujeri mwedzi wapera pavakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pane imwe nyaya yavaenzi vakanga vasina kuzvipira kudare pavakanga vanzi vadzoke mune imwewo nyaya. Asi vakanga vaudza dare kuti vakatadza kuzvipira kudare nekuti vakanga vasangana nemunhu aive neutachiwana hweCOVID-19. Panyaya yavapiwa mukana wekutongwa vachibva kumba nhasi, vaharuziveshe vanonzi vakapamba vashandi vekambani yeImpala Car Rental pavairatidzira vachinyunyuta nekushandiswa kunonzi kwakaitwa motokari yekambani iyi gore rapera mukupambwa kwoumwe mudzidzi kubulawayo. Vatawanda muchehiwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Vaharuziveshe avo vakabatwa nemhosva yekukurudzira veruzhinji kuratidzira zvine mhirizhonga mukati vakatongerwa kugara mujeri kwemwedzi 14, vakapiwawo zvakare mukana wekubhadhara mari yechibatiso mushure mekupikisa kubatwa kwavakaitwa nemhosva pamwe nemutongo wavakapiwa. Vari kupomerwawo zvakare imwe mhosva yekuratidzira vasina mvumo muHarare. Mune imwewo nyaya, gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe vazivisa kuburikidza nemutemo Statutory Instrument 3 of 2022 kuti veruzhinji havachasungirwa kubhadhara mari inoita madhora makumi maviri ekuAmerica kubhanga reCBZ kana vachida kutora mapasipoti sezvakambenge zvaziviswa. Danho ratorwa nehurumende iri rinotevera kunyunyuta kwakaitwa neveruzhinji kuti pakanga pashandiswa huori kuti bhanga iri ripihwe basa rekutambira mari yemagwaro ekutsvaga mapasipoti vachiti hapana kunge kwaendwa kutenda sezvinodiwa nemutemo. Bhanga reCBZ iri rinonzi mwane hupfumi mubhanga iri ndiva kuda tagwirei vanhu vechipangamazano chemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vatagwirei vakadomwa netsvagiridzwa yakaitwa neThe Century semunhu ane hupfumi hwakawandisa wavari kuviga kunze kwenyika, izvo zviri kuita kuti nyika irasikirwe noupfumi hwakawanda. Vatagwirei havadi kutaura nevatori venhau pamusoro penyaya idzi. Vakazembe vati kutora pasipoti yechimanje-manje kana kuti ipasipoti nechimbi-chimbi kuchange kuchiita madhora mazana maviri ekuAmerica, uye pasipoti isiri yechimbi-chimbi ichange ichiita zana rimwe chete remadhora ekuAmerica. Mune imwewo nyaya, vaMnangagwa nhasi vapa vechidiki mazana matanhatu mombe imwe chete pamunhu wega wega kukwekwe. Vachiti vechidiki ava vakachengeta mombe idzi zvakanaka dzikaberekana zvichaita kuti uwandu hwemombe munyika hukure, zvavati zvichaitawo kuti nyika irambe ine nyama inokwanira nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.